such blood donors committee varo nengo ye board national blood services Zimbabwe Rasipo Bule vaudza studio 7 kuti vanhu vanonyanya kuparopa pachena vana vechikoro vakati zvakakosha kuti vanhu vakuru vazvipirewo kuparopa pachena vanhu vanotenderwa kuparopa vanenge vari pamakore anodarika 16 kusvika pamakore 65 vane makore anodarika 65 kusvika pamakore 41 vanoparopa chete kana vaine tsamba kubva kuna chiremba kuti vane utano hwakanaka vabhule vati zuva reworld blood donors day iro rinocherechedzwa pasi rose rakakosha zvikuru sezvo richipa mukana wekuti vanhu varangariri kukosha kwakaita kuparopa pachena nekuti ropa chinhu chisingakwanisi kugadzirwa nevanhu vatiwo dingindira regore rino rekuti blood donation in emergencies kana kuti kuparopa munguva dzenjodzi rinoburitsa kukosha kwakaita kuparopa panguva idzo vanhu vanenge vawirwa netsaona kunyanya dzemumigwagwa seimwe yakaitika kunyamakate mashonaland west svondo rapera pachiitiko chekucherechedza zuva reworld blood donors day ichi vanhu vange vachiudzwa zvakawanda pamusoro pekuparopa pachena uye vamwe vawana mukana wekuparopa ravo vamechilis vanda mutapi wenhau uye vanoshanda nenational blood services zimbabwe mukukurudzira veruzhinji kuti vape ropa pachena vasvanda vave nemakore akawanda vachipa ropa uye vati zvakakosha kuti vatapi venhau vasangonyora chete nezvenyaya iyi asi vawanikwewo vachizvipira kupa ropa
ndikanipa munevana kutapa nhau nekuti ruzhinji hationeke tinyora chete hationeke kuti tipa ropa handizive maybe the fear of the unknown but kuona kwangu I think it's good kuti munhu azive kuti akamira papi neutano hwake so majournalist ndiri kuzvira zvikuru kuti muoneke nemi
mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare spilisi wepiri avo vati vakatanga kuona kukosha kwekupa ropa mushure mekunge vaona imwe tsaona yemumugwagwa vatinhirawo kukosha kwakaita kupa ropa
ndingati pane mareasons two one ndeyekuti uri kubatsira mumwe munhu ari kuda ropa iroro raarasikirwa naro nokuti unowana makomborero through that I believe rechitu nderekuti paunoramba uchidoneta ropa paya mumwe wehama dzako akaita problem akarasikirwa neropa vakukwanisa kuti vaone ropa mahara kuchipatara unoenda unovafilira mafomu vopiwa ropa mahara havachatengi ropa
Princeton Nube uyo anove mwana wechikoro ati kunze kwekuti ropa rinopiwa nevanhu rinobatsira vamwe vanenge vachirida anoona zvakamukoshera iye pachake kuti ape ropa nekuti zvinomubatsira kuti achengetedze utano hwake
ropa rakakosha kuti tidonete nekuti rinotibatsira pamaaccidents kukava blood rakarasika nekuti rinobatsira inini kuti ndichengetedze utano hwangu nokuti I have to stay healthy all the times kuti ropa racho ribude riri healthy
mutevedzeri wemukuru wenational blood services zimbabwe mubulawayo vagibson mutasa vati vanhu havafanirwe kutya kuti vanogona kupiwa ropa rine utachiwana vachiti kambani yavo ine unyanzvi hwekuongorora ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete
tinoseenzesa anonzi ma4th generation chemiluminescence assays or tests aya matesi anokwanisa kuti tikwanise kuona atinoti maantibodies kuti achiwana hwezvirwere zvatinotesta seHIV kana kuti iwo maantigen acho zvese tinoati macombo test saka zvinorevawo kuti tinokwanisa kuti tione munhu kana angowana utachiwana tinoziva kuti anoonekwa ane maantibodies muropa rake iyaya tinokwanisa kuaona nematesi iya zvee tinokwanisa kutione maantigen eutachiwana hwacho imomo saka zvinoita kuti tive nechokwadi chekuti kana ropa redu tichinge rakachena zvechokwadi ropa rinenge rakachena zvepamusorosoro nematesi aya
ropa rinoita $100,000 kuzvipatara zvehurumende richiita $120,000 kuzvipatara zvakazvimirira zvega vanhu vakawanda vanowanzochema-chema nekuti ropa rinodhura asi venational blood services zimbabwe vanoti hapana mari yakawanda yavanowana pakutengesa ropa asi kuti mari iyi inoshanda kuti vawanise vanhu ropa rakachena pavanorida uye kurichengetawo mumatura avo zuva reworld blood donor day rinocherechedzwa pasi rose musi wa14 chikumi wegore rega rega ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishara